Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Ngali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 19/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvatiri kuona zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ndo zvinonzi nevemazuva anoya kunyepedzera kuzungaira, kunyepedzera kupusa.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende iri kuzviitisa kupokana nezvakaturwa neEU pamusoro pesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu.
Kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde, votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANUPF.
Asi bato riri kutungamira hurumende reZANUPF rinoti EU iri kungotaridza kusafara kwayo nekukundwa kwakaitwa mapato anopikisa avanotsigira. Makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga yeMiss Universe akasvika kwamvura yacheka makumbo El Salvador nezuro manheru. Tichakupai zvabuda mumitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nezuro yakaita musangano nevatori venhau ichipa maonero ehurumende pamusoro pezvakaturwa nechikwata cheEU Election Observer Mission nemusi wechishanu pamusoro pesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJen Fan Muswere negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakakokera musangano uyu vachiti Zimbabwe ichaenderera mberi nenhaurirano neEU munyaya dzekudyidzana zvisinei nekuti EU yakaburitsa avanoti mashoko anopeshedzera uipi hwenyika uye kuti EU inofanirwa kusiyana nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika yeZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika nebuduriro vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reNetwork for Social Justice kuti tinzwewo maonero avo.
Zvatiri kuona zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ndo zvinonzi nevemazuva anoya kunyepedzera kuzungaira, kunyepedzera kupusa. Chekutanga tinoziva isu kuti muvanhu vakakokwa kune dzimwe nyika, kubva kune dzimwe nyika kuuya kuzoongorora sarudzo, observer, kuongorora, haungoyi kuzoyeva sarudzo kunyika unenge wakokwa, wongotarisa zvako wakaisa maoko mhomwe kuti oraiti tazviona, woenda hako modzokera kumusha. Kwete,
ndikubatei muromo ipapo vaMbofana, imbopatsanangurai kuti ivo kana vakokwa ava vanouya kuzoongorora sarudzo vanenge vachimbotarisirwa kuita zvipi chaizvo?
Kana makokwa kunzi muuye kuzoongorora sarudzo, munouya moona zvese zviri kuitika, mopa pfungwa dzenyu nezvamaona zvaitika pasarudzo izvozvo. Ndo zvatiri kuona zvakaitwa neSADC, ndo zvatiri kuona zvakaitwa neEuropean Union nana Commonwealth vana Africa Union nevamwe vese vakakokwa, vakauya vakaongorora kuti zvaifamba zvakadii, vanhu vai vota vakasununguka here panguva yekukampena iya, mapato ese aikampena vakasununguka here, hapana vaimbunyikidzwa kodzero dzavo here, nezvimwe zvakawanda wanda zeke pamutemo zvainotarisirwa kuita zvakafanana nekupa mavoters roll anokwanisika kuodetewa kune mapato ese nevese vari kukwikwidza zvakaitwa here. Mitemo yenyika iripo yakamira sei? Inokurudzira here gutsa ruzhinji? Inokurudzira here kuti mapato ese akampeni zvakafaranuka, vanhu vataure zvapfungwa dzavo zvakafaranuka, vanhu vapinde muelection anozonziwo anga akasununguka ari free and fair?
Asi kandiwo paave kunzi nehurumende EU yave kurima minda yevaridzi kwavave kubata hakusi kwavo.
Vakutaura zvavakaona, ndo basa remaobserver. Unoongorora wotaura zvawakaongorora nepfungwa dzako kuti wakazviona zvakamira zvakadii.
Ndezvipi zvamungati zvakadomwa neEU mumafambiro avanoti akaita sarudzo zvingapa hurumende kusafara?
Vataura vakaona kuti sarudzo dzemunomudzanga zvakatambodza vanhu vaimbunyikidzwa mapato ezvematongerwo enyika anopikisa nguva dzizhinji zhinji vachirambidzwa kukambena, vamwe vachirohwa, umwe akatourayiwa muHarare. Takaona zeki isingapi mavoters roll, isikaburitsi mavoters roll. Zvakawanda zvakadomwa kumunana fazo kukumaruzevha kunyanyanyanya, vanhu vaimachiswa kufoswa kuti endai munovhota pakati handei makawanda, yatinoti frog marching ya. Zvinhu zviri pachena zvatakaona zvakabuda mumaripoti eEU nesadak hapana chakabotishamisa. Zvinhu zvatakanga taona kare tichitotaura nezvazvo kuti zviri kuitwa muno muZimbabwe hazvina kunaka.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika nebudiriro vatendai Ruben Mbofana vachoshanda nesangano Network for Social Justice vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutungamira muhurumende reZANU-PF vafarai marapira vakaudza Studio 7 kuti zvakaturwa neEU zvine chekuita nekusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo. Isu hatina mbobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Maelection tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka. Uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANU-PF.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira. Mumashoko avo kuno kustudio 7 vari kuHarare. Makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga yeMiss Universe akasvika kwamvura yacheka makumbo kuEl Salvador neZuro Manero. Tsvarakadenga yekuNicaragua Shainis Palacios achitora mukombe wegore rino. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi aya akaitwa neZuro Manero kuJose Adolfo Pineda Arena muguta reSan Salvador kuEl Salvador. Vakawanda vachikorokotedzawo tsvarakadenga yakamirira Zimbabwe kumakwikwi aya Brooke Brack Jackson nekupinda kumakwikwi eMiss Universe A Voice for Change Competition ari umwe wegumi vepamusoro. Muimbi wekuAmerica nemukurumbira pasi rose John Legend ndiye akavhura chirongwa chegore rino achiimba nziyo dzake dzemusambo wakanyorovera vakawanda vachifarira kambo kake kanonzi All of Me. Makwikwi aya akapindwa netsvarakadenga dzinosvika makumi masere neina kana kuti 84 uye ndeke kutanga munhoroondo yeMiss Universe kuti madzimai vakaroorwa pamwe nevakabereka vapinde mumakwikwi aya. Maria Camila Montanesi wekuColombia na Michelle Cohn wekuGuatemala ndiwo madzimai akaroorwa ane vana ekutanga kupinda mumakwikwi aya. Ukuwo Ricky Valerie Colley wekuNetherlands na Marina Machet wekuPortugal ndiwo madzimai echipiri nechitatu akachinja kubva kuvanhurume kana kuti transgender women mushure maAngela Pons kupindawo mumakwikwi aya. Mumwe wevari kukorokotedza Brooke Brack Jackson nekusimudza mureza weZimbabwe mumakwikwi aya ndimuzvare Brita Masale Tolini vaimbove tsvarakadenga yeMiss Universe muna 1999 pamwe netsvarakadenga yechikamu chekutanga chechirongwa cheMiss Malaika International mugore ra 2001 avo vati Brooke akaita zvinomwisa mvura kwenyika yedu.
Ndoda kutanga nekuti makorokoto kuna Brooke Brack Jackson nekukwanisa kupinda mutop 10 nekutsimudzira senyika yeZimbabwe kuti akwanise kupinda ipapo hazvinyore sezvo tava nenguva yakareba tisingakwikwidzi mupajenti iyi.
Mupepeti mukuru wenhau dzezvemitambo tsika nemagariro kubepa nhau reThe Herald vatafadzwa zimoyo vanoti Brooke akadadisa uye kupinda mutop 10 kumakwikwi eVoice for Change kwaakaita hazvisi nyore. Vanongora nhau dzezvemitambo vachitungamira sangano reAirground Africa vaplot mako vakorokotedza Brooke vachiti zvaakaita zvinoratidza kuti Zimbabwe ine zvipo zvakawanda zvinoda kutsigirwa.
Congratulations to Miss Brooke, Miss Universe Zimbabwe, for representing the country at the Miss Universe.
Makorokoto makuru kuna Miss Universe vedu Brooke nekumiririra nyika yedu kumakwikwi aya. Izvi zvinodadisa uye zvinoratidza kuti Zimbabwe ine zvipo zvakawanda zvinoda kutsigirwa.
Vanotungamira sangano redendere Arts Trust amai Gertrude Pfuma Yaramba vanoti vanofara zvikuru nebasa guru rakaitwa naBrooke vachiti anofanirwa kuramba achisimudza mureza weZimbabwe muchikamu ichi.
Ndoda kungomukurudzira kuti arambe achimiririra Zimbabwe, arambe achisimudzira flag yedu yeZimbabwe achiita basa rakanaka.
Tsvara Kadenga yakatora mukombe weMiss Albinism Zimbabwe mugore ra2018 muzvare Sitembiso Mutukura vanoti Brooke akaratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumakwikwi aya zvine mutsindo kunyange hazvo yakambosiya kwemakore akawanda.
Zvinoti pamanyukunyuku senyika akasiya signature yekuratidza kuti Zimbabwe yadzoka mumakundano eMiss Universe.
Pare zvino mutungamiri wenyika yeEl Salvador vaNayib Bukele vanoti vanofara chose nekusarudzwa kwenyika yavo kuti iitirwe makwikwi aya gore rino izvo zvavati zvichasimudzira mabhizimusi. Mukuru wesangano reMiss Universe pasi rose avo vave kusiya basa iri amai Paula Shugart vazivisa kuti kutanga kwegore rinouya chirongwa ichi chichapa madzimai ose mukana uyu pasingatariswe mazera. America ndiyo ine tsvarakadenga dzakawanda dzakatora mukombe uyu kubva zvakavambwa chirongwa cheMiss Universe. Brooke Brack Jackson ndiye muchena wekutanga chizvarwa cheZimbabwe kusimudza mureza wenyika kumakwikwi aya chero hazvo vamwe vakamboratidza kusafara kuti akasarudzwa kuva Miss Universe ari muchena pamberi pedzimwe tsvarakadenga dzechitema munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Masangano anobatsira vanhu maNGOs nemamwe uye masangano ehurumende pedyo nematunhu ari kurwiswa nehondo pakati peIsrael neHamas, icho chikwata chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo, anoti ari kugadzirira kumhanyisa rubatsiro rwechimbi chimbi mudunhu reGaza kana kwambomiswa kurwa kwehondo kwemazuva matatu kana kusvika mashanu sezvakabvumiranwa munguva pfupi iri kutevera kukazadzikiswa. Vamwe vemasangano aya vanoti vakatarisana nematambudziko makuru sezvo pasina kujeka kuti kumbomira kwacho kunosvika rini kana zvabvumiranwa kuti kumbomiswa. Sangano reWorld Health Organization reWHO ratungamira nhasi chikwata chevabatsiri kupinda muchipatara cheShifa uko kwanunurwa vana vanorwara 32 vacheche vasati vasvika uye vashandi vezveutano nevamwe vanosvikawo 16 kubva muhondo iyi iri kuramba ichienderera mberi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki chatinopiwa naTaboka Ncube.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mendi Lerato Lusaba, avo vakatanga sangano Redomestic Workers Association of Zimbabwe, rinova sangano rinobatsira vanoshanda mudzimba. Ngati nzwei vachitsanangura.
Domestic Workers Association of Zimbabwe yakazvarwa mushure mukunge taona kuti vanhu vanoshanda mudzimba havana kubatsana kana kuti havana masangano anovabatanisa pamwe chete zviri formal. Naizvozvo takaforma Domestic Workers Association of Zimbabwe iri network inobatanidza vanhu vese vanoshanda mudzimba, vangava vachishandira mukati memba kana vachipanze pemba, avo vari maZimbabweans. Unogona kunge uchishandira muZimbabwe kana uchishandira kunze kweZimbabwe.
Sangano iri ramakatanga Domestic Workers Association basa raronderei.
Domestic Workers Association of Zimbabwe iyo muchidimbi inonzi DWAS kana kuti DWAS ine zvainoita zvakasiyana siyana. Pazvimwe zvezvinhu zvatinoita, tinoita training kana kudzidzisa mavocational skills kuvanhu vanoshanda mumba. Tine curriculum yatakaita kubudikidza neMinistry of Higher and Tertiary Education tichishanda pamwe chete neMinistry of Youth. Curriculum yavepo muno muZimbabwe, zvichireva izvo kuti munhu akada kudzidza nezvedomestic work anogona kuenda kuany vocational training center onoti arida kudzidziswa. Makosis edu akadividwa into 4 kana kuti akadimburwa kana kuti akaiswa muzvikamu zvinova izvo 4. Tine yecooking and baking inova iyo yekubika. Tinoita yegardening inova iyo yokushanda panze inowanzoitwa nevarume. Tine yatinoti caring for family members and pets. Tine yatinoti housekeeping. Housekeeping inova iyo yokuchenesa nokugadzira mumba. Asi besides training, tine zvimwe zvatinoitawo zvinobatsira vanhu vanoshanda mumba. Zvimwe zvezvinhu zvatinoita zvatinoti zvinobatsira ivo madomestic workers sekunga munhu semunhu. Zvinovabatsirawo maybe psychologically. Zvinova izvo, tine team yenetball yemadomestic workers edu inonzi Dwarf Queens. Vanosangana nguva nenguva zvavo vachizorodza pfungwa pamwe chete nekusimbisa nyama vachitamba bhora remaoko. Tinozoita atinoti maannual trips gore rega rega.
Ndezvipi zvimwe zvamunoita mobasa iri zvinobatsira zvikuru sei vasikana?
Tinoita zvakare yatinoti mikando. Mukando muZimbabwe iri very popular, especially nevakadzi. Pane mukando yemagrocery, mukando yemari kana mukando yemudziyo. Ndezvimwe zvezvinhu zvatinoita. Chimwe chikuru chatinoita ndeyo yatinototi psychological support, kusimbisana nokubatsirana as vanhu vanoshanda mumba. Vanhu vanopanana mazano kana kuyambirana anenge awirwa nedambudziko anogona kubatsira nevamwe vake kana nesu seoffice tinogona kubatsirawo. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatinoita through association yedu.
Tichitarisa vechidiki, ndeapi mashoko amungada kuti mupe kune vamwe vechidiki ekurudzira?
Basa remumba ibasa rinotarisirwa pasi uyezve rinoita serakashoreka kune vazhinji. Asi tikada kuzvitarisa, basa irori yaambutsa vanhu vazhinji. Kune dzimwe nyika ibasa rakakosha rinotarisirwa pamusoro rinova iro rinonzi rinodhura zvakanyanya. Nokurudzira vechidiki vasina pekutangira kana vanofunga kuti ivo vakafoera chikoro asi vachikwanisa zvavo kana kutsvaka mamwe mabasa akaita seemumba, vasazeze kana kushora basa remumba. Ibasa rinotogona kuti munhu ubudirire. Mazano vanhu vazhinji vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachinoshanda vari semacaregivers kana vachishanda semahousekeepers. Tinoona kuti mabasa iwawo kwaakatangira chaiwo chaiwo omudzi wavo, mudzi wedomestic work. Naizvozvo tinotokurudzirawo vana vechidiki kuti vasarira sebasa irori asi zviri nani ushande mumba, pane kuzowanika uchitengesa kana muviri wako kana uchiita zvimwe zvisakararama. Pane vari kunyanyotambura zvikuru vari kufunga kuti havana pokutangira. Unotowana pokutangira ukawana mari yako kana kutobudirira. Tinotozivawo vanhu vakashanda mudzimba vari kudraivha mota mazano. Vakavaka dzimba dzavo vakaendesa vana vechikoro budikidza nebasa irori.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuru yataita ana mai Mendilera Tulusava avo vakatanga sangano reDomestic Workers Association of Zimbabwe rinobatsira vanoshanda mudzimba. Ndinokutendai vatereri nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavo Kancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande mune chimwe chechirongwa chedu chezvechitendero. Ndadinzwe mubvunzo wabva kune umwe mutereri wechirongwa chedu ichi.
Makadii munhu waMwari, mune mari dzandanga mustudio 7 yamakataura nekurwa kwenyika mbiri. Saka ndoda kuti ndinzwisise kuti Mahomed munhu akanga akatumwa naMwari here, uye sei iwo wasingatendi kuna Jesu Kristu wachitendenda kuna Mahomed?
Uyu mubvunzo unokosha zvikuru kunyangwe pamazuva pasina hondo pakati peIsrael neHamas seyatiri kuona mazuva ano. Kutibetsera nenyaya iyi tabata mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Dua. Sheikh Dua, batsiraiwo mutereri wedu.
Makadi henyu kwesoko. Chokutanga, Islam chinoreva kuti unyararo kana kuti peace. Islam, chitendero cheIslam hachizi muzita remunhu kwete. Ende isu vaMuslims tinotenda kuti maprofita ese kubva kuna Abraham, Moses, Adam vese vana Elijah vana Jesu vaiva maMuslims. Kana tichiti vaiva maMuslims vese vakauya neshoko rimwe chete rerunyararo, peace means kuti Islam. Now haukwanise kuva Muslim kana usingatende kuna Mwari mumwe chete, asingasanganiswe nechimwe chinhu pakumunamata, uyezve usingatende mungirozi dzake dzaakasika iye Mwari, uyezve usingatende mumaprofita ese tichisanganisa naJesu. Mubhuku redu dzvene reKurani rine machapters kana kuti magwaro akawandisa aJesu. Totova nechapta inotonzi Maria among mamachaptari. Maria chapta iyo muKurani inotaura kuti njozi yakauya kuna Maria ikati, Maria uchava nemwana achaponesa nyika yese. Nini? Kuti achapricha kuvabvisa vanhu muzvitadzo achivaisa muguidance yerunyararo. Maria akati, ko ndinowana sei mwana pasina murume andibata? Hirozi ikati, Mwari vanongotaura neshoko zvazvavo. IKurani yotichitaura nenyaya yaJesu. Saka muchaona kuti mugwaro reKurani imomo mune bhuku New Testament yaJesu irimo, yaDhavhidhi irimo, vese ana Abrahamu varimo. Saka Muhammadi akauya kuzodzadzikisa mashoko evanhu ivavo maprofita iyayo. Ende mukavatarisa maprofita ivavo ndeve mhuri imwe. Mukatarisa Muhammadi naJesu imhuri imwe, zvizukurumbwanana zvaAbrahamu. apo Abraham aiva nemadzimai maviri okutanga ainzi Sara uchipiri achinzi Hagari. Sara aiva wechijudha ndokwakabva naJakobho zvichienda zvakadaro kukabuda Jesu. Then kuna mukadzi wechipiri ainzi Hagari ndokwakabuda Ishmael rudzi rwechiArabhu tichienda naMutwale ana Husaini nevamwe vakadaro. Ndokwa kabuda mama. Saka mchiona kuti Jesu akataura muna Deuteronomy chapter 18 verse 18 achauya werudzi rwangu kuzodzadzikisa shoko rangu. Touya kuhonde kuPalestine. Hondo yekuPalestine haisi yechitendero. It's not a religious war. It's a political war. Vanhu vakauya vakapamba ivhu revana veIsraeri. Izvozvi tikatarisa mabhomba akuitwa ipo pakaberekerwa Jesu wacho ipapo nevanhu ivavo. Vanhu vakatuwa tokugara kubvira apo pavakarwa hondo yeSecond World War yaHitler 1947. MaAmericans vati uyaiti kupei pekugara iri nyika yevari. Asi pekutanga vakatuwa kuti okay tigara iwapo. Asi zvino vakupamba kuti aiwa tabereka vana vakawanda. Ndofunga mukatarisa maresolutions nemazolutions eUnited Nations akavaudza kuti muri aggressors tirirai ivhu kuvaridzi. Asi nokuti vakusapotwa nenyika dzekumadokero western countries havasi kunzwa. Saka tikuvati kwete chimirai kuuraya vanhu ibvai muvhuirwoo. Situation yekupalestine haina kusiyana neyezimbabwe. Takatorerwa ivhuredu tikabata giri. Asi nguva iyoyo tainzi materorist asi tichida kutora ivhuredu.
Tinotenda mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Duwa, netsanangoro yavatipa. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana ezvimwe zvamunoda kutaura pamusoro pezvechitendero paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kukuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Munyaya dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chatora pointi imwe chete yakakosha munzira ye 2023 World Cup. Chikwata ichi chaita mangange 1-1 ne Nigeria mushure mekunge changa chakatungamira mumutambo uyu kwenguva refu. Vaona mutambo uyu vanoti maWarriors ingadai yatora mapoints ese matatu, asi sezvavakaita pamutambo neRwanda vatambisa mikana yakawandisa yavawana. Izvi zvauyawo mushure mekunge maWarriors akaita mangange 0-0 neRwanda mumutambo wekutanga murwendo urwo. Munyori wemutambo wenhabvu Admire Muhimeke anoti maWarriors atambisa mukana nekuti ndiro ringadai raita zuva rekutanga kurova Nigeria. Muongorori wemitambo yenhabvu Vanazi Moyo vatiwo nhasi ndiro ranga riri zuva rekurova chikwata ichi sezvo mazuva awanda vachisangana vachitadza kuchikunda. Pari zvino South Africa ndiyo iri kutungamira gungano reGroup C nemapoints matatu, mapoints maviri pamusoro peZimbabwe neNigeria. Rwanda ine point imwe chete, asi Benin haina chinhu mushure mekurohwa 2-1 neSouth Africa neZuro. Pane mimwe mitambo asi isiri mugungano reZimbabwe, Gabon yarova Burundi 2-0, Algeria ichirovawo Mozambique 2-0. Pamitambo yenhabvu yePremier League muZimbabwe kwasara mutambo mumwe chete kusvika kumagumo emakwikwi egore rino, veruzhinji vachiziva kuti Ngezi Platinum ndiyo chamangwiza wemwaka uno. Mumutambo weICC Cricket World Cup watambirwa kuIndia, Australia yatora mukombe uyu mushure mekurova India nemawickets matanatu 6 wickets. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina standekile mhlanga achikupai naudze isindebele.
Kwa kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.